is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 19, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reMDC Renewal Team ropeta urongwa hwekuumba matunhu pamberi pemusangano weCongress uchaitwa muna Nyamavhuvhu. Vashandi vemumabhanga votambira mutongo wedare reSupreme Court wekuti vemabhanga vawedzere vashandi wavo mari dzemihoro vachitarisa kuti kambani iri kushanda zvakadii. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato reMDC Renewal Team rinoti svondo rino riri kupeta urongwa hwaro hwekuumba utungamiri hwematunhu kuburikidza nekuumba dunhu reSouth Africa. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaSettlement Chikwinya vanoti danho iri riri kupawo mukana kunhengo dzebato ravo kudoma mazita evanhu vavanoda kuti vazotora utungamiri hwebato pachaitwa Congress yebato iri yekutanga pakati paNyamavhuvhu. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Prosesi yatiri kuita mukoma izvizvino tirikuita nemaprovincial conventions kwatiri kuti vanhu vange vachisarudza utungamiriri hwavo hutsva vachiuya kana nemazita avanofunga kuti iri ndo rinogona kunge richiita. Inini ndakamirira bazi resarudzo kana kuti maelections ndini ndiri kufamba nechikwata chiri kufamba matunhu ese kana province ese. Sange tiri muSouth Africa tichipedzisa nekuti South Africa iprovince kana takatirasa nekumusangano kwedu. Vanhu vari kubuda neuwandu hwavo. Utungamiriri huri kubuda hwakajeka, utungamiriri hune vanhu vatinoimba kuti vanokwanisa kuunza chimiro chakajeka muvanhu vakakwanisa kuzvika pavanenge vachitaura nyaya yeshanduko muno muZimbabwe. Mazita ari kubuda akawanda akasiyana-siyana. Sezvandataura pakutanga mukoma Jonga, musi uno zvagwamwana regai tibhuya kutenderera kuti kana ari mwana musikana zita rake rinenge richinzi rakati, kana ari mwana mukomana zita rake rinenge richinzi rakati. Regai tzimbosiya zviri mudundundu kuti Congress taakupemberera ndokuti mhemberero dzacho dzigunya kuchinyakidza dzakawanda. Iye zvino ndikati ndenge taura mazita ndingavhiringa vamwe vasati vaona mukana wokutaurawo mazita avanoda.
Kupatsanuka kwakaita bato renyu vamangoma nevamwe vachibvawo mubato iri, kune zvakakakanganisawo here muutsigiri hwenyu semafambiro amuri kuita muchiona mumatunhu?
Patakabuda navamangoma badi kuti vanhu vakanga vachiona utungamiriri sezvatakanga tiri muimba imwe chete navatangirai. Pakabuda paina vabiti, pakabuda paina maihondo, tikabuda tina navasepangomo, tikabuda tina navamangoma. Tikange taita chinhu chedu chimwe chete. Kubva kweumwe wedu pakati pedu zvinokanganisa vamwe. Kana izvozvo hatingaregi kuti hongu kubva kwakaita vamangoma pane vanhu vakakahadzika kuti chii zvakare zvava kuitika izvi. Asi nekuti vanhu vanozoona kuti vasara ava ndivanani uye zvavakamirira chii, vaenda ava ndivanani uye zvavakamirira chii, isu tinoremba kuti tiri kunzwikwa navanhu nyaya yedu. Saka naizvozvo tiramba kusira mberi nekubata kwatakaita, tiramba tichiremekedza zvatakabudira muimba yakanga tanga tichingamirirwa navatangirai. Tinoshuvira vamangoma navamwe vavo rwendo rwakanaka nekuti nyaya yedu tese yatakabatana inyaya yekuti tinge tichiunza shandiko kuvana veZimbabwe.
Avanga vari munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC Renewal Team vaSettlement Chikwinya vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti Zibau rinoti rinotambira mutongo wedare reSupreme Court wekuti vemabhanga vavedzere vashandi vavo mari dzemihoro pachitariswa kuti kambani imwe neimwe inenge ichishanda zvakadii. Izvo zvinotevera kupikiswa kwakanga kwaitwa kuSupreme Court nesangano rinomirira vemabhanga reBanking Employers Association of Zimbabwe richipikisa mutongo wakanga wapiwa nedare reLabour Court wekuti vemabhanga vavedzere vashandi vavo mari dzemihoro pachitariswa mamiriro ezvoupfumi kana kuti inflation. Tabata mutungamiri wesangano revashandi vaPeter Mutasa kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Kana munhu achienda kudare unotarisira zvinhu zviviri. Unotarisira kuti unokunda kana kuti unotarisira kutiwo zuva rinenge risina kunaka kwauri ndo unokundwa. So takagamuchira mutongo iwoyo, zvino tiri kutarisira kuti todii kuenda mberi.
Mungatsanangurira here vateereri pamwe nedzimwe nhengo dzenyu kuti mutongo iwoyu unorevei?
Mutongo uyu unoreva kuti kubva gore re2012 tichienda mberi musekta mari dzevashandi dzitange dzichikwidzwa maringe nekukwira kunenge kuchiita mitengo yezvinhu zvizhinji zhinji inonzi inflation tichishandisa index yeCPI. Kana tadaro toseta mari inofanira kutambirwa, toronga mari inofanira kutambirwa nomushandi wese muindastri medu. Mumakambani mamwe rimwe nerimwe vashandi variko vozotaurirana nevanoshandirwa maringe nekuti makambani iwawo ari kufamba sei, vari kuwana chii pakushanda kwavo, vopiwa mari dzinopfuura vamwe musekta medu.
Saka zvasiyana papi nezvamaidawo imi sevashandi?
Isu taitarisira kuti kusekta ndiko kunosetwa mari inopfuura kudyiwa kwaitwa mari neinflation. Tichitarisira kuti mushandi mumwe nemumwe awanewo mari inowedzerwa pane mari yaanenge achitambira makore ese. Taisa inflation kuitira kuti mari chaiyo inozosara inge yawedzerwa, nokuti inflation inongotsiva chete kudyiwa kunenge kwaitwa mari panguva yakange ichitsvaya kudzorera iyi. Saka ndozvataitarisira kuti zviitwe paindastry. Asi kunyange zvakadaro handioni kuti tinenge tanyanya kurasikirwa nacho, nokuti isu seunion tichati tikapedza kuno kuindastry todzokazve tobatsira vashandi through maworkers committee kuti vatangezve kunegosheta vawane mari chaiyo kunze kwekudzorerwa mari yadyiwa neinflation.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi vemabhanga reZimbabwe Bankers Workers Union vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Kusarongeka kwevari kupinza chibage munyika kubva kuZambia kunonzi kuri kutadzisa kupinda kwechibage chinotarisirwa pamwedzi. Zvinonzi matani zviuru makumi mana echibage ndo ari kukwanisa chete kunge achipinda munyika pamatani anenge achitarisirwa ezana rechiuru anonzi akatengwa kubva kuZambia mukati mematani anosvika miriyoni imwe chete. Asi sachigaro wesangano revanogaya upfu reGrain Millers Association uye variyo vari kutungamira kupinzwa kwechibage nevemakambani vatafadzwa musarara, vanoti ivo nehurumende vari kushanda zvakasimba kuona kuti chibage chapinda munyika.
Pari zvino tiri pakati pekutaurirana nevaridzi vechibage vari kuZambia. Chirongwa chekupinza chibage chiri paviri. Pane chibage chiri kuuya chiri pasi pechirongwa chehurumende, kwozovewo chibage chichauya chiri pasi private sector kana kuti mamillers nematraders. Takaita dare rekutanga panyaya iyi svondo rakapfuura pamusangano weZimbabwe Food Conference at the Expo. Pakabuda nyaya yekuti nokuda kwokuti takuda chibahwe chakati wandei kupfuura madzo ese, tinoda kuti tivandudze mabasa anoita kuti tikurumidza kupinza chibage. Pari zvino tichitarisa nezviripo tinokwanisa kupinza chete 30,000 per month. Isusu toda kuti tikwanise kupinza 100,000 tons per month. Saka tine urongwa hwakati wandei hwatiri kugadzirisa, humwe hwacho hunosanganisira kuti tikumbire hurumende mbiri dzivhure mabhodha ashande 24 hours, uyezve tiite kuti urongwa hwokupiwa kana kugadziriswa kwemapepa pamabhodha hukasike, kuitira kuti rori imwe neimwe inenge ichiuya pabhodha ichapedze nguva inopfuura 1 hour iripo inge ichipfuura nechibage chiuya. Chimwe zvakare, toda kukumbira kuti SADC ibvise mutemo kana kuti imboisa parutivi kana kususpenda mutemo unonzi third party rule unorambidza kuti kana iri motikari kana rori yabva kusouth africa yakarejistwa kusouth africa ikatakura zvinhu kubva kusouth africa ichienda nazvo kurusaka haibvumidzwa kuzotora chibage kubva murusaka kuya muHarare zvakada kuti mutemo ubviswe kuitira kuti marori anenge aendesa zvinhu kurusaka kana kuti muzambia kana kuti DRC kana odzoka akwanisa kuti takurirwa chibage achiunza muzimbabwe
ko imiwo nehurumende madii kungobatana moita chikwata chimwe chete pakupinza chibage apa pane kuti private sector ichipinzawo nediviri hurumende nediviri
hurumende iri kuunza chibage sokudzwa kwedu chinenge chichienda kune vakadumburwa nenzara isisi tiri kuuya nechibage chatinoti tizogadzira zvokuzotengesa chingava chikafu chezvipfuyo kana kuti chevanhu saka hurumende ine chirongwa chayo chayaitira kuti ibvise nzara kunzvimbo dzakatsva isisu tiri kuunzira chibage ichi kuti tiise muzvitoro
vanga vari sachigaro wezimbabwe grand millers association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare nestudio 7 Direct from Washington. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Kelvin Mutize vari kuno kuAmerica pachirongwa chiya cheyali chinokokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Tinokutambira nemufaro paStudio 7 Kelvin.
Tinotenda chaizvo nekuva nemi.
Kelvin, ungatiudza kuti kubvira zvawapinda muno muAmerica zvii zvauri kuita?
Takauya muno tine programu yeYoung Leaders Africa Initiatives inongonzi yari kana kuti Mandela Washington Fellowship and takatosvika vhiki rapera iro. Saka tikachese sevanhu vakabva kuZimbabwe takangopatsanurwa tikaiswa mumayunivhesiti yakasiyana-siyana. Saka inini ndiri kuno kuArizona, kuPhoenix, kuno kudesert, kuno pisa-pisa kunoko.
Saka uri kukuona sei uchitarisa nekuZimbabwe?
Pane mukaha mukuru because tikaona kuti kwatinobva kuZimbabwe kune zviriko but ukasvika kuno kuAmerica kuArizona kwatiri kuno unotanga kuona musiyano we even access to information kuti mabhuku atinoverenga zvinhu zvakatosiyana even ukaona mararamendi avanhu akatosiyana nakare kana chikoro chatiri chacho maresources avainawo vanokwanisa kuti vapfuridze basa ravo akawanda kupfuura atinowana kuZimbabwe.
Imi mune inonzi TV yangu, ungatitsanangurire zvishoma kuti munoita sei uye kuti pane zvauri kudzidza kuArizona zvii zvauchakwanisawo kunge uchiita kuti unge uchikwenenzvera mabasa enyu?
TV yangu online TV yepaintaneti tinongotsvaga mavhidhiyo evanhu vari muno muAfrica nevari muZimbabwe tinongomaisa paintaneti kuti munhu wese anokwanisa kuona akwanise kuona. Tinoona kuti vanhu vakawanda vanhu vanoiva chizoona vanobva kunana South Africa, kunana America, kunana UK, even nevanhu vakawanda vari muZimbabwe. Saka sezvo ndiri kuno kuArizona State, kuno Arizona State University, zvinhu zvakanaka nekuti tikudzidza kuti tinokwanisa kuwana vanhu vari kuita basa iri. Nekuti vanhu vari kuita basa muAfrica vakawanda, vanhu vari kugadzira mafirimu, vari kugadzira mamuvhi, vari kugadzira mavhidhiyo edzimbo dzavanoimba, vakawanda. Asi kuti kuvabata kunonetsa nekuti communication haina kunatso yemuAfrica inotinetsei. Saka kuno kuti kudzidziswa nzira nemwero yekuti tinokwanisa kuita kuvandudza basa ratiri kuita sei.
Saka uchakwanisawo sei kuti unge uchinodzidzisa vamwe kumusha uko?
Chinhu chakanaka ndechekuti tisati tabva kumusha kuZimbabwe takakange titori nevanhu vatinoshanda navo vanotitevera vanotarisa mabasa redu ende patinodzokera kuZimbabwe vakatotimirira kusati takatsa kumirirai kuti zvamakadzidza muzotidzidzisawo. Saka tikutarisirawo kuti patinodzoka tinokwanisa kuwana nguva yekutandara tichidzidzisawo vamwe vatakasiya kuZimbabwe kuti vadzidzewo zvatakaita zvatiri kudzidza kunoku nekuti kuno kwatichabva kuno tichapiwa mabhuku ezvinhu zvese zvatichadzidza. Saka tokwanisa kutakura izvozvo tonodzidzisawo vamwe kuti vaone kuti upenyu huri sei kunoko.
Tichitarisa zvirongwa zvakaita sana TV yangu zveTV inenge iri padandemutande reintaneti iri kutambirwa sei munyika?
Nekuti iyo nyaya yeintaneti iri kutekeshera muZimbabwe zvinhu zvakanaka chaizvo nekuti even kana pamafoni edu vanhu vakwanisa kuona internet vanhu vakwanisa kuona mavideo pamafoni avo nepamatelevhizini nepamakombiyuta avo zvinhu zvakanaka sezvatisati tiri kuona tiri kungoonawo vanhu vari kuuya kuzoona TV yangu paintaneti vanhu vakawanda vemuzimbabwe almost vanhu tinoona kuti pavanhu vese vanouya paTV yangu vari almost about 15-20,000 pamwedzi tinoona kuti hafu yacho vanhu vemuzimbabwe vanhu vagari vanotogara muzimbabwe saka zvinhu zvakanaka kana tichiona vanhu vemuzimbabwe vachitizoona zvinhu zviri kuitika kwete muzimbabwe chete asi also muafrica rese
aiwa tinokutenda zvikuru Kelvin nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda imi mukoma blessing maita basa chaizvo
Manga makateerera kubva kuna Kelvin Mutize mukomana wechidiki akauya muno muAmerica pasi pechirongwa chinokokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama chinozikanwa icho nekuti Mandela Fellowship kana kuti Young African Leadership Initiative Aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Khandemiri
Aiwa tinotenda zvikuru blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki.
Andichagoni kutaura nemi Akandivinga kuhope Sangu nirere Zvikanzi hama sangu ndatsoka Ndiri kubva kuchoni Asi andichafemi Andichanzwi andichahoni Andichagoni kutaura nemi
Kokambo mukoma makaoma kubva kune chikomana chepauzumba ja praise kana kuti mukudze mukombe tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvongo yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare bato reMDC Renewal Team ropeta urongwa hwekuumba hutungamiri hwematunhu pamberi pemusangano wecongress ichaitwa muna Nyamavhuvhu Vashandi vemumabhanga vanoti vanotambira mutongo wedare reSupreme Court wekuti vemabhanga vawedzere vashandi wavo mari dzemihoro pachitariswa kuti kambani imwe neimwe iri kushanda zvakadii. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Khandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Mavhilasi Muhlanganya uye.